mufananidzo 6 mafashanu makuru. Genesis 7 ndima 6 kusvika ndima 23. Areka payakapera, Noa nemhuri yake nemhuka dzose akapinda muareka. Mwari akafiga musuo. Mushure mamazuva manomwe mvura yakatanga kunaya. Yakanaya kwamazuva makumi mana nousiku makumi mana. Zvitubu zvose zvapakadzika zvakatubuka uye mafashanu akazadza nyika yose. Vose vaive kunze kweareka vakafa pamwe chete nemhuka dzose dzaive kunze kweareka.